nhasi uno kwaita dambudziko makarao ndiye chaivezeka akupopotera mapolitical parties kuti hamusi kuita zvinhu zviri pachena, muri kuita zvinhu zvokudada maina idozvo. Saka hazvina kuzohanzi miting yacho haina kuzofamba zvakanaka. Unobva waona kuti panyaya yeUnited Nations aivanga varivo vari involved. Hamere kuti vachasitana kupi, hapana anoziva kuti zvichasvika kupi, hapana anozivazve kuti United Nations icharamba ichiita mari here mupurosesi iyoyo. Asi tine dambudziko nezeka. Mangwana kune demonstration yanga ichifanira kuitwa, although maprista vazoti itai meeting asi haikona demonstration, but tichangokondinya nemeeting iyoyo pane pa Freedom Square apo vanhu vachaungana. Titaure nyaya yekuti zeka haisati yati convince kuti kana tichicomplaina isusu semapolitical parties hatisi kucomplaina against zeka, tiri kucomplaina against ZANU PF inova ndiyo iri kuita fanika sereferee ari kutrowa whistle away and joining the other team. Ivo vari kucompromisewa, their independence ndo iri kuitwa compromise. Saka tinee tichicomplaina, saka zeke ngaireke kutora fanika zozi vanhu takatarisa isinotoda zeke iri independent kuti ikwanise kuita basa rinoti munhu wese anogutsikana. But unfortunately attitude iri kutadzwa nezeke ndeyekuti isusu itai zvamunoita isatinei nazvo. Saka handizivi kuti kana nyangwe ya election yacho yoitwa ndiani ane confidence muzeki macho kana vachiita attitude yakadaro. Saka tinokumbira kuti Justice Makarau munhu wejustice, munhu wajaji, anofanira kubehava sajaji kwete like a political partisan position yaanotora. Isusu tinorespekta majaji and ngaaitewo zvinoita kuti zveshuwa kana zeki ichitungamirirwa najaji ngaaionekwe ichiita zvinhu izvi. Hatidi zviya zvaana chiwecho zvokuti munhu anozomhaya nemaresults otadza kuannounza maresults after 5 weeks. Ndo zvinhu zviri kunetsa pazeki izvozvo kuti hatina zeki iri independent. Tine zeki ine secretariat, ine masoja maCIO and all that, zvoda kugadziswa izvozvo. Tine zeki iri kuita fanika sezvinonzi iyo iri kuuya kuzoita referee iwo vasingakwanisi kuita referee. Ndo zvinhu zviri kunetsa izvozvo.
Chinonetsa ndechekuti kana musarudzo muchiita mutauro yakadai, vanhu vanogona kuti saka ndoendere hangu kunovhota. Pane chachinja here chekuti mungati mungakwanise kuita kuti kana maresults akanonoka sezvakamboita paipai pange pachiuya shanduko nemamiriro azvakaita?
Isu tiri kutarisira kuti pave neelection inogona kutambirwa navanhu vese. Ndosaka muchiona tichiisa pressure zvinhu zvakadai.